manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitese nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manguva nhasi uri musi wemugovera chikunguru 10 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Wandu wevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 huramba huchikwira munyika.
Ndiri wekutanga nchitamba mutambo uyu wanosimudza masimbe kuzoni nyango muchitsanana kwanda havabhilivhi kuzoni pasi vakadzi vangasimudza ichi ende ndiri muzeziruso zvori kutanga nino ndaizvindoti ndingati ndiri mukadzi kudai ndisimudza masimba nekuti ndakangoona kuti ndochipo chandikagwerwa namwari ndonangoramba ndingori pairi kusvika paine nguva ino ende ndikasina ezvine zvinongogara ndine doubt ekuzoti aw ndiri mukadzi ndosimudza masimba but nekuti nepashini yandakapiwa namwari handingamborasiri chipo chandikapiwa namwari.
Studio 7 inoenda kuBotswana uko inotaura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira aendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Union achigunun'una nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists nere Robert F. Kennedy, vanyori rasangano reUnited Nations, nere African Commission on Human and People's Rights riri pasi peAfrican Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepanhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanhu munyika achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anotiwo ari kutyira kuti kana bhiri repatriotic bill rikapasiswa hurumende inogona kushandisa mutemo uyu uyo uchange usingabvumidzwe zvizvarwa zveZimbabwe kuburitsa mashoko anoonekwa seanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHR vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti havangarambe vakanyarara vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuri kuita zvinhu nedeterioration yekusa respectwa kwehuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vaspa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare kuvheya, nyaya dzanana makomboro aruzivishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kurudza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi kwete izvozvo zvega pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku time kuintroduce inonzi patriotic bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachipiwa mhosva. Ndozvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi mnyori mbazi rezo kuburisiko kumashoko, Vanik Mangwana, vauza Studio 7 kutive kunze havana chavano kwanisa kuudzira Zimbabwe, kana zvizvarwa zvayo zvichikora mitemo yenyika.
Hurumende yeZimbabwe inova ine danho rokuchengetedza mutemo munyika muno mune runyararo. Ichatonga munhu wese anonge achifungidzirwa kunzi atyora mutemo munyika inoyi. United Nations iripo pakugadzira runyararo pakati pedzimwe nyika, kwete kuudza Zimbabwe kuti uyu mutemo uyu haushandi, uyu mutemo uyu unoshanda. Saka nekudero tine kodzerozve yekuti achauya muno munyika ndiani, neasina kusunga bvunidzo kuya munyika muno ndiani. Vasati vataura zvakawanda ngavasakanganwa kuti hurumende yeAmerica yakadzima maplatform ekuirana akawanda. Saka pane mitemo yake yamajenarisi yakabviswa here ipapo. Nyaya yaJeffrey Moyo anosungwa immigration laws emuZimbabwe. Zvinoreva izvo kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinde munyika munomu ndiani.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti ZLHR nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union, asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUnited Nations kana reAfrican Union panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi mashanu nevashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevana 2084. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose vave zviuru makumi matanhatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevatanhatu 65,066. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vakanga vave zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvishanu nezana nemakumi masere nevaviri 875,182. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvisere nemazana masere nemakumi masere nevatatu 588,883. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Vamwe vashandi vekambani yeSun Yifeng Zimbabwe, iyo inova yezvizvarwa zvekuChina, vanoti vari kushungurudzwa pabasa nevaridzi vekambani iyi. Vanoti kushungurudzwa uku kunosanganisira kurohwa vari pabasa, kusabhadharwa mari inokodzera nezvimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti vanosevenza nguva dzakawanda kudarika zvinokurudzirwa nemutemo wevashandi kupiwa mari iri pasi peyavanotambira, kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 uye kurohwa kana mushandi akanganisa. Mumwe mushandi anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti vanoshanda maawa gumi nemaviri pazuva, asi mutemo uchiti mushandi anofanirwa kushanda maawa masere chete uye vanosevenza mazuva ose pasina kumbozorora. JB anoti mamwe maawa mana epamusoro anongobhadharwa semaawa pane kuti abhadharwe nemari iri pamusoro.
Anobasa na 7 o'clock, is an hour 5, but yeah, mugunu zvichibvana na 7 kana na 8, but in the pane pasina overtime futi aumagi automwenzi vashanda overtime nezvakatovharana.
Mumwe mushandi anoita zvemagesti anoda kuzivikanwa nesita rekuti chamunorwa sezvo achityira kuzoburiswa basa, anoti ari kutambira madhora emunyika zviuru zvisere pamwedzi, asi achifanirwa kupiwa madhora zviuru makumi matatu nechidimu pamwedzi sezvakatarwa nebazi reNational Employment Council.
Ndivanhu vasvika pa 8,000.
Sezo vari ivo vakaisa nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi kuZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU pamwe nekuti kambani iyi badhare mari ye National Social Security Authority kana kuti NASA.
Vanhu vafanira kunga ndinotengwa, handitengwe ini. Chavakapa maplates, chavakaita sei, tikasangana tichiitika chekupurazi wangu vachiuya kuchiita ukamu hwekuti compliance itike and so forth. ZCTU yapinda NASA kana vanhu vaifunga kuti ndinotengeka, ndini ndakaishedza kuti pindai mugadzirise nyaya dzevashandimu. Kana dai ndakatengwa ndaishedza ZCTU papi, bvunzai vamutasa kuti akavafonera ndiani. Politics yekunyepa kuti ZCTU ine agenda. Pane agenda ndezcitu pa kapane vanhu vatema vanavo vana mukumba vepr vasingazive zvavanoita. Vanhu vatema vanodzvinyira mumatema vanovarova.
Mutauri wekambani yesani ifeng vaebo mukumba vati zviri kutaura vashandi vemanyepo vachiti vanhu vasingatendee. Panyaya yemihoro vamukamba vati vanhu vakawanda vanopinda basa vasina ruzivo kana magwaro edzidzo vodzidziswa basa, asi vanoti kana mushandi ave kuziva anenge ave kuda kubhadharwa semunhu akauya aine mapepa edzidzo kana ruzivo.
Munoona kuti isusu panapa tinotora munhu nechitupa, munhu anenge asina qualification anenge anayo ouya pabasa tomudzidzisa basa opedzerawo munhu anenge aqualified. For example, munhu anouya pabasa pedu anechitupa opadzidziswa basa rekuva electrician, asi kana azova electrician kana azova munhu anenge ane akuziva basa rekuva remagetsi hatizomugrade pamwe chete naelectrician.
Vamukumba vaguma kuti vanomanikidza vashandi vavo kuti vabayiwe nhomba yechirwere checovid-19 sezvo vakasabayiwa vanozorasikirwa basa sezvo vanozovhara kambani vashandi vave kurwara nechirwere checovid-19.
Inyaya yekunzi tinomanikidza vanhu kuti vavaccinatwe pane nyaya yedenda recoronavhairasi. Munoona kuti iko zvino tingati coronavhairasi chirwere chakatekeshera nyika yose pasi rose, ende vanhu vese vanhu vazhinji vari kurasa upenyu nekuda kwecoronavhairasi. Asi isusu sepabasa pedu, ivo vanhu avava tikasa vakasavaccinatwa kana vakatanga kurwara, tinokwanisa kuzova nemalosses akawanda paorganization pedu, ende zvinhu zvinokwanisa kudzera kuti zviaffecte production process yedu.
Panyaya yekurohwa kwevashandi nezvizvarwa zvekuchina, vamukumba vati havangazive sezvo pasina mushandi akauya kuzomhan'ara.
Isusu pabasa pedu hatina maripoti akadaro, ende kana kuri kutonzi pane vanenge vachirohwa, isusu hatinyatsozivi nezvenyaya dzacho. Asi kana pane anenge arohwa, make sure tinoita hearing nyaya yacho, kunoona kubatsirwa kwakanaka.
Mutauri wemapurisa mudunhu rematonaland west amai Margaret Chitove vati hapana zvavanoziva sezvo pasina vanhu vakamhan'ara nyaya dzekurohwa kubva kukambani iyi. Studio 7 haina kunzwa kugurukota rezvevashandi vapoo mavhima sezvo vanga vasiri kubatsika panharembozha yavo. Nepamusana pekuti dambudziko iri ranetsa pakambani iyi, hurumende pamwe nenhengo dzezctu vachashanyira kambani iyi kuti vanyatsonzwisisa zviri kuitika mushure nekugunun'una kwevashandi ava. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mumwe musikana anoita zvemitambo, Magadeline Moyengwa, apinda munhoroondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapostori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi emaOlympic Games. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Muyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi. Muyengwa uya ne makore makumi maviri ya kuberekwa, inengwe kereke Apostolic God's Church yene muzinda wayo mkuru kwa Gandanza na mdundu Remani Kalend, anoti chitendero chake uye kuwamunu kaza zumutazi siku ita mutambu wake uwe kusimu za masi imbi.
Ndiro kutanga nchita njitamba mutambu uwe wanusimu za masi imbi uzoni, nyangu mchitona na kwanda waju awabilivi uzoni kwa sawakazi wanga sumu zesu, ene ndiro muzizuru soe. Zore kutanga nino ndaizu mdoti, ningati ndiro mkazi ule nusimu za masi. But you think I can go and do it for Shanaka Guerguana, and I'm going to buy in Goripa, Kusika Pino, and Gasina is no grandine doubt, and I'm going to look at the gas in the same machine. But not in a passion and the Kapu and Amar, and Gambora Rasiri, Shiposhanaka Puanamari Pass, so I'm going to go to
Mwengwa anotaka kura asingafarire zvemitambo asi akazotanga kuita mutambo kusimudza simbi ava kusecondary paidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education.
Inangu inini kubva ndichikura ndisandamboita interest musports hapana sports ndaifara kasi zore kutanga rakangondidza panapa ndakangoita feeling nepassion bedzi yekuda sports kunangopera ndapinda hapana akandinspire but ndingoti zvoni nesupport yavabereki vangu ndiyo yakanyanya kuti zvoni zvoite kuti ndirambe ndiri
Paka uzwa kutaka ngabudira kuenda kutokyo Mwengwa anotaka ita kunge airota.
Zore kutanga panikanzwa na coach wangu zvendika qualify la Olympic anakubvuma nekuti ndaisa zvira ndanga ndakatarisa kuti pa preparation yandaita kumashure ndanga ndisina sura zvino paingwa ine ndingaita ni Olympian ndinga qualify la Olympic kasi zvinotugadzira kuenda mu Olympic.
Amai vemusikana uyu amai Erina Muyengwa vanoti vakaberekerwa muBotswana makore makumi mana nematanhatu apfuura mumusha weShasha uyo uri pedyo neguta reFrancis Town mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kunjanja. Amai Muyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana vavo uyu achanga achisimudza mureza weBotswana kuJapan. Amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake.
Ngotoo ndiri kuda zvakadai nyange wakati wakada kuti anzi handisi kuda iye achizvida hapana zvaungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodiwa ndiroro nekuti handingaite mazuvano iri kudii iri kunesa ndi saka wakatoonawo mwana aitewo izvozvo izvovo ungotaiwa ita hako nekuti ndozvavadini zvawafarira nekuti iyo life yeti pamutemo wechipostori hazvibvumirwiba.
Mutori wenhau dzemitambo kube panhau reDaily News muBotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakarare mwana wemuparidzi.
Ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi. I went to school by mistake. Mai vangu nababa vangu vangu vasingadi kuti tiende kuchikoro vachida kuti tiite zvemabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi. Pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu achisira kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana haanzoi.
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
Qualification ya Magdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges. If you remember very well, paka enda kukukinya, paka wina bronze. Anga practice, kutu anga abudiswa musport, anga achigara kuumba, but after some time, ndofunga waberiki wake, vawana kutu, maybe we are denying a chance, vawamu zosera, akazo wina bronze. Akambatira kutu mapointi, aitachi awande, hence she qualified for the Olympics.
Murailizi wa Magdalene Muyengwa, Alex Rangwe, anotani chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisone kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei. Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake gumi nevatatu musi wa13 chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
pane munhu akagadzitea nebhambu afa mushure mekupitisa bhambu iri nechinangwa chekuuraya vakuru vakuru muhurumende yemusomalia vanga vari mumotikari dzakadzipfuura bhambu iri rauraya vanhu vasere muguta remogadishu sangano renhau rereuters rinoti motikari idzi dzanga dzichiperekedza mumwe wevakuru vakuru vemapurisa vafaran carol avo vasina kukuvara muchiitiko ichi yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ari kushanda nemwanasikana wake mukubatsira vanasikana nemadzimai vari kumusha panguva ino yeCOVID-19.
Makadi zvenyu tsarango ndinoitwa Lucindo Ngwechikowero ndirikubva kusangano reMTC Educate a Girl Inc. Foundation. Tinobata mabasa aya tiri kuChimanimani zvikuru sei muward 2-4 ne-1 zvakare tinoshandira kuMhondoro Ngezi. Tinoshanda zvikuru sei nevanasikana mateenagers nemapreteens vanobvira magrade 5-6 kusvika vapedze maform 4 form 6 zvakare tinoshanda nemadzimai vari kurarama masurvivors echimachild marriages nemayoung mothers.
Takatarisa zviri kusangana nemadzimai nevanasikana panguva ino yeCOVID-19 vari kuti zvii zvininga mpinyi zvavari kusangana nazvo.
Vatinoshanda navo vari kuchema-chema zvakanyanya zvikuru semu vanasikana vechidiki nekuti vajaira kusangana nevamwe kuchikoro ende zvikoro yanga iri nzvimbo atinoti masafe habu for vanasikana. Iko zvino vasangana nedambudziko guru chaizvo rekurodzwa kwevana vasikana nemaabuse gender-based violence vari mudzimba. Vasangana nematambudziko avari kusangana nawo zvakare ndeyekuti vana vane shuviro yekudzidza havasi kukwanisa kuwanikwa vachienda muzvikoro havana mabooks pane mafomati akanga akurudzirwa ekunzi vadzidze kuda kuburikidza neredhiyo kana nemafoni. Vana vacho mumaruva matinoshandira havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise vachitaura pamafoni pacho kana kudzidza nemaredhiyo acho.
Tinoona kuti sangano iri makaritanga nemwanasikana wenyu. Mwanasikana wenyu anonzani uyezve ane makore mangani ari kuita nezvei?
Mwana anonzi Maka Chikowero ane makore 16 ari muhigh school iko zvino ari based kuUnited States asi anoshanda zvakanyanya nevasikana vari kumaruwa muZimbabwe kuChimanimani nekuMhondoro nevamwe vekwaMurehwa. Mumabasa ake anoshandisa kutamba kwenhabvu zvichikurudzira vasikana kuti vagare muzvikoro vadzivirire kuroorwa. Maka akapuwa nzvimbo yekuvaka yaanoti library kana kuti study center. Chakakonzera kudaro ishungu dzake dzekuti vana vakwanise kunge vachiaccessa learning materials zvakanyanya kuve agent mumwoyo make nekuvharwa kwakanga kwaitwa zvikoro. Iye achidzidza kuno vana vari kumaruwa ekuZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiaccessa any learning material kana mabooks. Saka izvozvo zvakamukoshera kuti vasikana vakwanise kunge vachiwana mabooks. Akapuwa mabooks neve Rotary Club yeMadison but kuti vadhilivhe mabooks iwaya anofanira kunge achiendeswa painstructor yakavakwa. Akapuwa nzvimbo nemhuri yekwandongo iri mudunhu raChief Mutambara kuti vavake study center yake iyoyo nekuti vasikana vakwanise kunge vachisanganirana panzvimbo iyoyo. Pari zvino akasensa off nesecurity fence akatanga kukanyisa zvidhina kuti zvona at least akatanga kuvaka padiki padiki. Tinofara zvakanyanya Citizen Initiative yakakwanisawo kuuya iri kuda kubatsiranawo nesu kuti iona kuti ingakwanisa kubatsira sei kuti pange pachivakwa chivakwa ichi asi ndechevasikana vari kunzvimbo yeChimanimani kunedziwa.
Diko zvino tochipinda muchirongwa tinotarisa zvakagama zvinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Gideon Shoko, vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust. Tiri kuda kuti tinzwe mashandiro ari kuita sangano ravo mukubatsira vari pamudyandigere. Togamuchere nemufaro muchirongwa chedu vaShoko.
Azvita, sangano redu iri takariumba gore ra2017. Rakaregistwa musi 1-9-1-2017. Zita raro rinonzi Association of National Social Security Retirees Trust. Takariumba nemhosva yekuti iyo takaona kuti mapensioners eNASA akanga asina representation. Kana nichiti representation ndinoreva inini kutiko zvichemo zvavo zvakanga zvisina vanhu vanozvitora vachizvisa kunasa. Saka ndokuumba kwatakariita, uyezve kana tichiti zvitemo zvavo zvanga zvisina vanhu vanozvisa kunasa, tanga takatarisa mari dzavanowana dzemudyandigere, kubatwa kwavanoitwa kana vachivaenda kunasa, zvinhu zvinenge vana medical, nokuti kunasa hakuna medical. Iye zvino ndopava kutanga-tanga kumanya-manya vachitinotoda kugadzirira mapensioners apa neapa.
Saka iro sangano renyu iri vaShoko rinozivikanwa nehurumende here uye rinocherechedzwa here kana kurekonaizwa neNASA?
Sangano redu iri nokuti rakarejistwa rinozivikanwa nehurumende kuti riripo trust yedu yandataura pamusoro pavo. Rinozivikanwa nehurumende kuti riripo nemhosva yekuti yakarejistiwa. Uyezve isusu kuziva kwatinoita ndekwekuti kana sangano richinge raregistwa rakuzivikanwa rinenge rakutozivikanwa nehurumende, uyezve neorganization yarinenge yaregistirwa apa iNASA. Isusu patakaregistwa takanyorera kuna Minister of Labour and Social Security uyezve kumanagement yeNASA tichivataura kuti pane sangano raregistirwa vasevenzi mapensioners.
Makawana minduro here mushure mekunge manyorera hurumende neNASA?
Takawana minduro kubva kuNASA vachitiwo tazviona kuti pane sangano rakadaro, asi kuhurumende hatina kumbowana minduro. Taifunga kuti kubva ipapo sekunyora kwatakaita tsamba, takavanyorera tichitiko tinoda kuti tiite maengagements, tisangane, titaurirane. But kubva ipapo isusu hatisati tambosangana nemanagement yeNASA kana kuti nehurumende. Takaita maappointments namaministers ehurumende, asi hapana chatichabudirira. VeNASA takavanyorera matsamba, vakangoita acknowledge. Zvinhu zvese zviri kuitwa kuNASA vanongoita vari vega. Kana izvozve kuti vakwidza mari kana kuti vaita chichi, vanongoita vari vega. Havadi kusangana nesu setrust yakaregistirwa izvozvo.
Teerera kuna vaGideon Shoko, vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe chetewo neNASA panyaya iyi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Studio 7 yaenda kuBotswana, uko yataura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitesenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko isika December.